muna kukazi gorerino hurumende yakavimbisa kuti itange ichibhadhara vana vatatu pamhuri ine varayiridzi mari yechikoro. Panguva iyi hurumende yakavimbisa kubhadhara mari inosvika zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika zvikoro kana kuti 20,000 pamwana. Asi mutungamiriri werimwe sangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vati hurumende yakatadza chose kuzadzisisa zvayakavimbisa.
Hurumende yedu yatora mukombe wekunyedzera vanhu vanoishandira ichiita humbimbi ndoga nekuti yatungamirirwa nevanhu vasingakoshese maworkers. Nyaya yemaschool fees ingadai yakabhadharwa kare, asi tinototarisa tichitiona tichinyora tsamba kuna vamutore mwoyo votipindura vachiti nyaya iyoyo tokugadzirisa matemu mairi mari haisati yabhadharwa. Maticha ari kutambura vana vechikoro varoramba vachidrop out. 50% vakatadza kunyora mazamanishoni last year, over 600,000 vakatadza kunyora mazamanishoni. Vana vazhinji vari kudzingwa muzvikoro. Zvinokufadzai here? Nyika ingavakwe.
Mashoko aya atinirwawo nemutungamiriri werimwe sangano revadzidzi reprogressive teacher union of Zimbabwe Dr. Takarashira Zhou. Mutungamiriri wesangano rezimta vaRichard Gundani vanga vasati vapindira mubvunzo pawatavatumira. Vakuru vezvikoro vakawanda varamba kutaura nestudio seni machiti havatendedzi nebazi rezvidzidzo yepasi munyika, asi vamwe vataura vasingadi kutaurwa mazita avo vati vari kudzinga vana ava nekuti havana chivimbo chekuti hurumende ichabhadhara mari idzi sekuvimbisa kwayakaita. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Nuve vange vasingadairi nhare yavo kana kutinzwe divi ravo. Mutauriri webazi rezvidzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza studio 7 kuti nyaya iyi ndeyebazi rezvevashandi vehurumende. Munyori mubazi iri ambasada Jonathan Utaunase vati havakwanisi kutaura sezvo vange vari mumusangano. Vadzidzisi vazhinji kunyanya vane vana vanogara kuzvikoro vanoti vari kurwadziwa kuti vana vavo vakadzoswa kuchikoro vatova nemavhiki maviri vachirasikirwa nenguva yekudzidza hurumende isiri kutaura kuti ichabhadhara mari idzi rini. Hurumende yakamboti vana ava vakawandisa nekudaro ichatora nguva. Ndakamirira studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.